Ama observers edu pa kuongorora kwesarudzo kwavakaita vakaona kuti panhau dzekurongeka kurana kwatingati kurana election mabwe electoral commission yanga yakagadzirira mapolice stations akavhurwa nenguva yakatarwa nepamutemo uye maofficials anoita zvemaelections vaya vatoti mapolling officials vakangewo zvakare varipo. Pane zvimwe zvinhu zvatinotarisira zvatinoti zvinokosha pakuranwa kweelection musi wevoting zvakaita seinki neiro voter register rachona rinenge nemazita evanhu nemaballot box zvanga zviripo. Saka paurongwa uyoyo takaona kunge zvinhu zvedu zvanga zvaifamba zvakanaka, asi takazoona zvakare kuti mukutaurawo nevanhu takaona kuti vanhu vazhinji vamwe vaingotiudzawo kuti zvoni kwakange kuine kuchichidzirwa kumarondera central nevamwe mapato vaichichidzira vanhu vachinyora manhamba evanhu paipe panhu pavaenda kunoregista kuvhota vanhu vaipuwa registration slip. Saka vainyorwa manhambers kuti tichazoda kuzoonwa kuti wavhotera papi. Zvinhu zvatinoti isu sezesi zvinhu zvakashata chaizvo. Vanhu havafaniri kumbunyikidzwa kuvhota. Vanhu vanofanira kuvhota vakasununguka uye vasingaite zvekumanikidzwa nemapato akasiyana, nyangwe bato ripi zvaro hatizvitarisire izvozvo.
Ndeapi mapato anonzi akanga achivhundusira vavhoti?
Mukutaura kwataita nemaobservers edu havakwanise kutaura kuti vakanyatsoona kuti munhu webato iri, nokuti vanhu havanoziva kuti zvavanenge vachiita hazvisi pamutemo, vanenge vachizviziva. Saka kunenge kuri kungoda kuvhundutsira, saka havangazoziva kuti ibato rakati rakaita izvozvo, asi vakaona vanhu vachinyorwa manhamba maserial numbers avo. Saka handikwanisi kuzotaura kuti vakati bato ripi bozi ivo havatoziviwo. Saka isu even tasagarura takanyora takangonyorawo problem yakaonekwa, asi tisinganyori kuti bato ripi bozi hatina evidence yekuti ndiroro.